ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu chikunguru 21-2017. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti urongwa hwekuda kushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru hwakona n'anga murapo achida. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosangana nevechidiki muzano PF Kulupane. Vari kudawo kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanokosana moyo vanoti vane nzira itsva yavachashandisa mukutsvaga vatsigiri vachavavhotera. Vechidiki vari kuda kunyoresa kuvhota vanoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kusiyana nemurawo unosungira vanhu kuti vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.